chokwadi chiripo ndechekuti hapana machoko kana kuti hatingangoti muchirungu matalks aripo pakati pebato redu reMDC inotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai uyezve neZANU-PF. Chiripo ndechekuti pane inonziyo Secretary General's Forum, musangano mumwe wakaitwa masvondo mashoma apfuura waikoka masecretary general kana tingangoti mushona vanyori vakuru vemapato ane humiririri muparamende yeZimbabwe. Bato redu sokubva kwamunaita tiri muparamende, bato rezanu ririmowo, bato ravaWelshman Ncube ririmowo. Saka ndo vakakokwa kuti vaedze kutaurirana kuti zvingaitwa sei kuti new constitution yeZimbabwe iripo iyi ikwenenzverwe kuitira kuti mitemo yose yakanangana nezvema elections ipindirane nebumbiro remutemo idzva kuitira kuti ramangwana remaelections eZimbabwe kana tachaitwa muZimbabwe rive rakajeka.
Ndivanani vaiimirira mapato pamusangano?
Bato redu isu reMDC takamirirwa nomunyori mukuru wedu vaDouglas Monzora, vakabatsirwa ivo naamai Lynette Karenyi Kore vanova ndivo Women's Assembly chairlady or chairperson wedu. Kubato rezanu kwakuna vaJulai Moyo naamai Opa Muchinguri Kashiri. Kubato ravaWelshman Ncube kwakuna vaMoses Muzira Ndlovu naamai Miriam Mushai. Asi ndoda kutsinhira kuti anga asiriwo anonzi navamwe vari kunyora mumapepa tichiverenga kudai, anga asiri masecret talks. Iyi yanga iriyo inonziyo Secretary General's Forum.
Ndiana aikokera musangano?
Musangano uyu waikokerwa nemamwe mapato kana ndingangoti nebato rinoda kuona kuti zvomuZimbabwe panyaya dzemaelections nemazviri matongerwo enyika zvinoitwa zvakanaka. Ndingangobudisa pachena kuti bato iri rinonziro The Zimbabwe Institute.